Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unojipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
yesu simba rangu,
unojipa simba.
Kana ndaka ndeta,
ikitata kufama,
ini mari makanaka,
unojipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichikutambirai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ndinoimba kuti makasimba henyu. Tichangokutarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus icho chapindudza magariro nemaitiro atinoita zvinhu zvizhinji muupenyu nemumabasa. Mapindiro esvondo nekupira Mwari kwanetse wavo nechirwere ichi. Nasi tina Reverend Oliver Mandisodza, the Man of Valor, Purpose and Vision Men's Ministry, vatabvunza kuti vari kufambisa sei nyaya dzekupinda svondo nekugara vachitaurirana nevatendi vavo panguva ino.
Ndinotenda muranda washe. Chekutanga, isu se MVPV takanga tagara tanguri ta ita basa ridu pa social media, takanyanya kushanda sakanyanya ne social media zvekuti asvina kunyanya kutomera kutinetsa kuona kuti mushanda watachita zvashanduka. Of course pane patayira kuti tisangane achakwanisa. Chechipiri, ndinoti kukereke kwatinobata ndiri inini kuLM Pentecostal Church, takaona Mwari vachiita chishamiso chekuti chekutanga takaita sekuti tanga tisina kugadzirira zvakarwadza zvikatibata, asi takadzidzawo zvakare kuti tinogona kunamata tiri mudzimba.
Saka sekereke, mafunga kuti munoenda mberi sei?
Sekereke takatanga nemamwe masangano andinoshanda nawo, Christian Network Zimbabwe, takatanga kukurudzira nhengo dzedu kuti dzitambire zvanga zvarewa nehurumende kuti pari zvino chimbomirai kuungana kuitira kurwisa denda recovid-19.
Makapa vatendi venyu kurudziro yekuti panyaya iyi.
Takatanga kubatsira kukurudzira nhengo dzekereke kuti zvechokwadi ngatiteedzere zvokutaurwa izvi, nekuti dambudziko tanga takutoriona kutanga tisina kumira zvakanaka. Chechipiri, tikatangawo zvakare kufambisa mashoko ekukurudzira, nekuti dambudziko parakauya aranga rine ukasha, vanhu vakafambisa mashoko anotyisa akawanda akavhundutsa vanhu. Saka rakava basa redu savatungamiri vemadzikereke, vafundisi, kuti aiwa ngatiudzei vanhu soko raMwari nemashoko anovapa kushinga. Saka muchidimbu ndiri kuti takanyanya kushandisa nzira dzekuti todi taakugadzira online cell group discussions, taakuita maconferences edu pa social media, tinga Facebook, malive streaming nezvimwe zvakadaro. Saka muchidimbu ndiri kuti isusu tiri kuedza nepatinogona kuti tipe kurudziro kuhama neshamwari dzatinopinda nadzo, nevamwe vanenge vasina kwavari kuenda kuti vawane masoko, vawane masoko ekurudzirwa nekusimbiswa.
Iko zvino mukatarisa mashandiro amuri kuita nevatendi venyu, pane mutsauko upi kubva pane zvamagara muchiita coronavirus isati yasvika?
Musiyano uripo mukuru chaizvo kana tichitarisa mashandiro atiri kuita. Kushanda mukereke hazvingorevi kuti tiri kungosangana badzi nekuungana nekunamata nekuparidza. Tataura zvinezvi zvatiri kuita kuita kufambisa chekutanga soko raMwari nenzira yekukurukura nekuparidzirana chaiko nekuita zve zvatinga zvataura zvingaitwa pasocial media. Asiwo tinewo zvimwe zvinhu zvinoita kuti basa rifambe zvakanaka. Zvoreva kuti patinenge tichironga tukiita misangano yedu conference calls, mazoom, maskype, maripost atiri kuwana arikuratidza kuti vanhu vari kunamata zvechokwadi, vanhu vari kunzwisisa kuti kune dambudziko ririko, vanhu vari kusenza nemoyo wavo wese zvekuti isu kana tichitaka maybe nekuti hatingati strategic planning kurongo kwebasa zvingazoitwa, pane kugadzirwa kuripo kwekuti kana dambudziko rapfuura ticharama sei tichienda mberi. Saka panguva ino tingati masondo rechishanu tikuzwa zvemazuva avedzerwa, tikuramba tichiona vatungamiri vari kufambirana nenguva, nekuona kuti kunyange vamwe vasina zvavainazvo, vanhu vari kubatsirana kuti zvinhu zvingakufamba zvakanaka, vanowanawo zviya, vanowanawo zvishoma, vanhu vachigoverana kuitira kuti dambudziko rireruke.
Reverend Mandisodza, mashoko enyu ekupedzisira kuvatendi vatereri.
Izvo zvinhu zvakanaka izvozvo, ngazvirambe zvichiitwa kusvikira tenzi achitibatsira, nekuti kuna vamwe vachange vachikamhina vasingafambi zvakuvaremera vanoda kutariswawo. Saka vanhu vedu tingati vari very alert and vigilant padambudziko irori kuti tichibatsirana tichienda mberi, asi urongwa hwedu tokutenda kuti Mwari vanotiitira zvakanaka patinopera dambudziko iri, tichigadzirira kuzosimudzira patakasiyira nebasa rimwe rinenge ramuka, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndingati ziripo zvizhinji zviri kushanduka zvakanakawo zvinotibatsira kuti tasemberi tichienda mberi kwatiri kuenda.
Tinotenda Reverend Oliver Mandisodza veMen of Valor Purpose and Vision Men's Ministry nemashoko avo avagovana nesu. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka uye muve nesvondo dzvene.
Simba rangu, simba rangu, simba rangu.